toda kuti condolences ku family yekwana Bush tichichema navo nekushaika kwaita President Bush. President Bush munhu anozvikanwa stereki, especially for Kuwait war yaakarwa kusunungura Kuwait payanga yainvedzwa neIraq ya Saddam Hussein. Tinoziva kuti President Bush havana kunonoka kuti vatumire mauto eUnited States kuti anorwa kuKuwait uku kwavakakunda mauto aSaddam Hussein, vakabva vadzoserwa kumashure kuBaghdad, ndobva yapera hondo yacho chop chop. Chinhu asi because haana kuzotevera Saddam kuBaghdad, ndofunga ndozvakaita kuti maAmericans ndo vakafara kuti vakakunda muhondo, but because havana kunyatsokunda Saddam, ndosaka havana kuzomuvhotera for a second term. Ndopa akadyiwa naBill Clinton. Clinton akaita 42nd president.
Pamashandiro akaita nenyika yeAmerica mune zvepolitics, vane here zvimwe zvavakaitawo zvinobata nyika dzekuAfrica zvamunganongedzere kuti vaBush vakaita zvakati nezvakati zvakabatsirawo ruzhinji rweAfrica?
Tingati America has always been friends nemademocracy kutangira, I would say maybe nenguva yana JFK, John Kennedy. Ndichoziva kuti zvakakontinua even kusvikira vana Bush vakaita marelationships akatiwo progressive kusapotawo zvinhu zvaitika, kuti muchoziva hahedu kuti anga ari president Zimbabwe isati yawana rusununguro. So effect yake yanga haina unyatsonyatsonzwika, I would say, but maybe let me take that statement back, because paakapinda Zimbabwe was already independent. Correct me if I'm wrong there, because I think he was there from 86, just when after we had our independence, I suppose. So yes, we can say kuti akakontinua pakasira vanakata, I think, kupromota Zimbabwe, but haana kunyatsowana mukanwa, because haana kugara for a long time kuti anyatso impacta zvatingati zviri very relevant to situation yeZimbabwe. But support takaiona ichipuhwa government yanga iripo ichitongwa navamugazi.
Panyaya dzekutongi hwejekerere, vakasimudzawo mureza weAmerica zvakadii munyaya idzodzo, tichitarisawo zvinoitika kumusha kwedu kuZimbabwe?
Well, I can say kuti kuwirirana neZimbabwe vakakukudzirawo naivo kuti kuve nekunzwisisana nekuwirirana pamatongero eZimbabwe, because Zimbabwe yaionekwa senew country payakatora independence. So kwanga kune hope yakanyanyisisa kuti Zimbabwe painenge yafree ichapromota democracy, nekumeka sure kuti hakuna human rights abuses and all that. But again, we can say kuti vana Bush havana unyatso isa pressure kugovernment yamugave nenguva yegukura hundi, because ndo time yavanga vari president kunoko, pavaifanira kuti ngirikiri vameke sure kuti zvinhu zvaitiwa nemauto ava mugave ekukura hundi at the time, vaifanira kuti dai vakataura against those. But hatina kuona vachipindira panyaya idzodzi.